mutongi wedare repamsoro va Joseph Musakwa nasi vatura mutongi wekuti MDC yanga chifanira kuenda kudare ra Major Street nechikumbiro charo kwete kuuya kudare repamsoro va Musakwa vati mutemo Public Order and Security Act unosungira vanenge varambidzwa nemapurisa kuratidzira kuenda kudare ra Major Street kwete kumhanya kudare repamsoro mapurisa akazivisa utungamiriri weMDC nezuro Maneru kuti bato iraisa kwanisa kuenderera mberi nekuratidzira achityira kuti paizoita mirizhonga mukuratidzira uku uye mapurisa akati aive mashoma kuti ange achichengetedza vanhu vanga vachifanira kuratidzira nhasi zvaturwa nedare zvatsimirwa nerimwe remagweta eMDC vaAlec Mchade Hama
vamutongi vedare rehaikoti vamusako vatizona kana pachinge papuwa prohibition order ikitinoti muno apila ku Majestic Court saka ati izo ndio kwa munga de maenda paina mcheku ya kunoko positini inoi ya tinga vumereni nayo nukuti kaka wanda tichu ya kunoko chingwa na mahoda kafanana na iwaya as isu stata waya on review enti apana chinoti mista kuti tiwe ku review ni chimbi chimbi inonzi agent chamber application nizakare zikune zimwe zvatati chikumbira zvekuti mutongo ku Majestic hakwanisi kutipa sokuti anofana ku declare kuti prohibition order chake chiri unlawful nokuti mapurisa asapindira vanhu MDC vachiita demonstration yavo Majestic ana masimba iwayo saka hatibvumirani nezvavataura asi ndozvavataura tombosiya zvakadaro
rimwe remagweta aya uye vari mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vatenda ibiti vati havana kufara nemutongo uyu
izvi zviri kurakidza kuti hurumende yamunangagwa ihurumende inodzvanyirira kodzero dzevanhu ihurumende inotya vanhu zvinorakidzira zvezvakare kuti kubva patakabva muna October November 2017 tichiuya nawo kodzero dzevanhu dziri kudzvanyirirwa isu semagweta hatina kufara nemutongo asi tinoziva kuti ndo mutongo wacho wapo. We are not going to appeal to the magistrate court because hazvina zvatinotibatsira. Chatikaramba tichingoita isusu seMDC ticharamba tichiratidzira. Tine demonstration kuBulawayo, tine demonstration kuGweru, tine demonstration kuMasvingo, tine demonstration kwaMutare next week. Iwayo makodzero iwayo achaenderera mberi because zviri pamutemo section 59 yebumbiro remutemo reZimbabwe.
Zvisinei nekurambidzwa kwakaitwa MDC kuratidzira muHarare, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vasunge dzisimbe pavacharatidzira kune dzimwe nzvimbo munyika kubva nemuvhuro vachiti havasi kuzodzoserwa shure nezvaitika muHarare. VaChamisa vativo vachagara pasi neutungamiriri webato ravo kuti kuratidzira kune mutsindo kuitike muHarare nedzimwe nzvimbo.
Ngatisimbei vanhu, hakuna chinouya takagara, nyuchi dzinoruma dzine uchi. Kuboela kwemvura kurati yakuitika zvingaoma sadzara kwata rinotoibva harite mbodza simbai zvingaoma ngatitarise mberi nyika inouya zvinhu zvichanaka
nyanzvi munyaya dzezvemitemo uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love More Maduku avo vanotungamira bato ravo renational constitutional assembly iro riri pakati pemapato ezvematongerwo enyika ari kuita nhaurirano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati hapana chakanganiswa nedare repamusoro pamutongo waro sezvo vachiti mutemo uri pachena.
Chekutanga ndechekuti mutemo uripo wePublic Order and Security Act inoziposa wakajeka sitereki nezvaunotaura unotaura kuti kana paitwa prohibition order anenge asina kufara neprohibition order anoenda kwamagistrate unoita izvozvo. Saka uyai munhu anga achienda kuhigh court achiti agent chamber aitozviziva kuti high court haifi yakadi yakabvuma zvinhu zvakadaro. Saka mutemo waitwa nedare uri correct, ndo zviri mupublic order and security act kana munhu akaiverenga zvakanaka. Ngandinyatsotsanangura zvinhu izvi pakuti mukatarisa izvi pane mutemo waugadzwa unonzi mopa uya waakubuda uri kuda kureplace posa mune zvinhu zvakawanda zvirimomo zvichazvinyirira vanhu asi tiri kutoona uchidi uchidarika maMPs ezano neMDC vachitoti okay tapi wabuda waakuenda kana waakukanganiswa waakushandiswa vanhu vanotanga kunge vatanga kuunzwa kubva pautanga. Saka izvozvo zviri zvaifanira kunge zvaitwa. Chinonetsa ndechekuti ukanga watotanga waisa mutemo kuti unenda kwa magistrate. Unenge wakanganisa kwa magistrate hakuna system yakafanana ne High Court yekuti you can unoenda kune agent chamber. Saka ndoona kunge dzanga dzapfungwa dzechipiri kuti vafunge kuti pamwe toshandisa High Court nekuti ndokune mukana wekunyatsoita chamber iri agent. Zvakanaka asi hapana chakanganisa nedare High Court.
Zvichakadai vabiti vati havachaenda kumatare kubva iye zvino nezvichemo zvekurambidzwa kuratidzira vachita vasina chivimbo nematare. MDC inoti haisi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika nehurumende yava Munangagwa, izvo zvainoti kutadza kutonga zvakanaka uku kwave kukonzera kuti veruzhinji vanhongesvosve nemuromo. Bato iri rinoti vava Munangagwa havana kusarudzwa zviri pachena musarudzo yemutungamiriri wenyika yegore rapera, kunyange hazvo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo iyi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.